Nhandare iyi mangwana ichange ichambirwa ngoma pamutambo uri pakati peCape United neArena Movers iyo ichangopinda mumakonda neKasolaga Premier Soccer League. Izvi zvauya mushure mekunge Rufaro Stadium yakasimudza mutambo wayo wekutanga kubva zvayabvurwa zvekare uyo waive pakati peCape United neBigita Minerals nemusi wechina. Nezuro Nhandare iyi yakasimudza zvekare mutambo wayo wechipiri pakati peDynamo neYadha uyo wakapera uri mangange 0-0. Pari zvino Nhandare iyi iri kushandiswa semusha nezvikwata zvinoti Capes United, Dynamo neYadha, asi mashoko ari kufamba anoti Rentals yakumbirawo kudzoka muHarare pane kushandisa kwairi kuita Nhandare yeNyamunga Stadium kuKariba semusha wayo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrighton Makatsa vanoti mashandisirwo ari kuitwa Rufaro akaramba akadai anokwanisa kukanganisa huswa hwemukati menhandare yozopedzisira yamiswa kushandiswa zvekare. Mwaka wapera zvikwata zvemuHarare zvaishandisa National Sports Stadium asi huswa hwemunhandare iyi hwakaguma hwaipa zvekuti pari zvino nhandare iyi haikwanisi kutambirwa nhabvu yepamusoro. Mutsigiri weDynamos vaAdam Kwasi vanoti panofarira kuitwa hurongwa hwekudzikisa mitambo kuti Rufaro irambe ichishandiswa kutambirwa nhabvu yepamusoro yePSL. Izvi zvauyawo mushure mekunge meya weguta reHarare vaJacob Mafume vazivisa kuti nhandare iyi ichange ichiri yenhabvu chete asi kuti mimwe mitambo inosanganisira magitare.
Vagadzirira stage yekongiriti vachakwenenzvera magitare vabvanha vezvinhu dzako vachatomuka kusvika vasvika kudenga uko vachifara vachiita makuwerere siku nesikati.
Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vasupa mushonga vanoti vari kufara nemamiriro aita Rufaro uye yavewo nepekugara pevakaremara avo vanoshandisa mabhasikoro ekufambisa kana kuti mawheelchair. Zvakamira zvakadai vePremier Soccer League vane hurongwa hwakazara hwemitambo pahoredhi ino yeista kusanganisira mutambo mukuru pakati pengezi Platinum Stars iyo ine mukombe uyu neManyika Diamonds iyo yakapedza iri pachinhano chechipiri mwaka wapera. Mutambo uyu uri kone mubvuro muBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi. Asi mutambo weCape United neRNL mangwana uchange uchibatanawo zuva rimwe chete nemutambo weChegood Pirates neGreenfield muBaobab pamwe neweChicken Inn neZPC Kariba muBarberfield Stadium kuBulawayo kwozotiwo Herentals neFC Platinum kuNyamunga. Mimwe mitambo iri kone muvhuro yakamira seizvi: Simba Bora vs Wange waDanai Shamba, Tier 1 vs Highlanders Bata Gweru, Blue Chiefs vs Yada Barberfield Bulawayo, Bigita Minerals vs Dynamos Sakuba Stadium Mutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariad.